Zviri kutaurwa neSwissAid handi zvitsva, zvinhu zvine umbo uye kune magwaro akawanda anyorwa, kusanganisa akanyorwa neAfrican Panel of Experts yaishanda navatabo mbeki. Vakangoonesa izvozvo kuti zvinoshupa kuti tikwanise kudoma kana kupa uwandu chaiwo chaiwo, asi maestimates ari kuratidza kuti Africa iri kurasikirwa nemari zhinji kwazvo pagore kuburikidza nemaminerals ari kubuda munyika asina kudeclarewa. Chiri kunyanya kutyisa paripoti yeSwissAid ndechekuti vatarisa mineral one uye vatarisa nyika imwe chete zvekare iri kutora mineral iyoyo. Saka mubvunzo unenge vaakuti ko mamwe maminerals, ko dzimwewo nyika futi dziri kutora goridhe? For example, tine nyika dzakaita sana China, nyika dzakaita sana India dzapindawo zvekare muAfrica vachitiwo havangarambi vakangopeta maoko dzimwe nyika dzichingodya nekukokota upfumi hweAfrica.
Saka zvinoratidza chii zviva maguhu pamusoro peAfrica?
Zvinongoratidza kuti Africa yakapfuma chaisina utungamiri. Utungamiri huri patriotic, vatungamiri vane shungu yekuda kuona development, vatungamiri vanofunga pamusoro pevanhu, kwete vari kupikidzana kuda kuita mabillionaire kuburikidza newori.
Zvinosiya papi chimiro cheZimbabwe?
Chimiro cheZimbabwe chakasviba kare panhau dzeuori, saka zviri kungosimbisisa zvagara zvichizivikanwa muAfrica. Vazhinji vari kutodzidzawo kubva kuZimbabwe kuti munozviita sei.
Asi tichiona kufumurwa kuri kuitwa nyika ukuva maguhu, tingaona here hurumende ichisunga dzichisimba mukubatwa kuri kuitwa nyaya yezvicherwa?
Hurumende yeZimbabwe inoti iyo kana nzou ichifamba, imbwa kana ikahukura inongohukura, asi nzou inoramba ichidi ichingofamba. Saka simba rekurwisana nehuori iko zvinei zvatifanira kutarisa kuti riri kuhurumende riri muwani. Kusvikira zvizvarwa zvemuZimbabwe vati iwo taneta nehuori, vorega kutya, voratidzira, vopinda mumastreets kana vachivapfuura. Aiwa, zvinongonyorwawo marekodzi kuti muZimbabwe makapfuurwa vanhu nekuti vari kuti iwo taneta necorruption. Asi kana vanhu vasati varwadziwa zvokuti vari ready to protest, vachirwisana nehuori, aiwa, ticharamba tichingomwa mvura dzine sewage.